kusho kwadi vanhu vanga vakatetwa kubva mangwanani emusi wechina musi wa4 January marescue operations achibva atanga imidhetsi paakadzimiswa ministry yandinotungamirira magovernment departments ese vane chekuita nekunumura vanhu kana paita njodzi vakauya vakaungana isusu wacho kusvira zviro takanga tiripo maminista state kumaricaland mangwanani nhanhasi kuti atumira zvakati kuendako I can confirm that the one who was 16 was in the very conscious and very conscious that this is rikapera
saka vanga vachibatsiranawo nehurumende ndeapi makambani anga aripo apa
makambani akawanda tingati makambani ane migodhi mikuru muzimbabwe vanga varipo vanana Fred Fred Rebecca vanana Haumai handikagone kuvataura vese but kwakunge vanhu vakawanda vane unyanzvi uye nerusero kuti vanhu vanobudisa kurudzi hasina munyabuda vose vari vapenyu
tichitarisawo zviri kutaurwa nenyanzvi mubazi renyu dziri kuti chii changa chakonzera kudhirika kwemugodhi uyu
hakuna zvatati tava nazvo maringe nekuti chakakonzera kuti mugodhi ude nechii asi maexperts vachiri kupfuura mberi vachiita tsvakurudzo tatina dzozotizivisa priority yedu number one yanga iri yekuti vanhu vanoresiya chirudzi zvinova zvaitwa izvozvo ndezvavasara pari zvino vaakuchiita zvitechnical apipo vaakuchiita tsvakurudzo vozotiudza kuti zvii kana tiine zvatinozoda kuti pamwe tione tichienda mberi tichatozoguidwa nezvavanenge vabudisa
asi ichi hachisi nchishamiso here honorable tichitarisa kuti vanhu havanga vane mazuva akawanda vari pasi apa vamwe vanga vatorasikirwa netariro
chingaregokuva chishamiso vanhu vakagara mazuva mana vari pasi ndinoziva kuti vanhu vakawanda vamwe vanga vatopererwa netariro asi taonawo chishamiso chekuti vese vari 15 hakuna kana mumwe chete abuda achikamhina kana anga ari kutaura kuti pane pariki vari kumurwadza vese vabuda vari vapenyu vakanaka vakasimba chaizvo
vamwewo ndo vanga vachiti mugodhi uyu unofanira kuti uvharwe nekuti panenge pane njodzi inogona kuwira vashandi ndezvimwe zvamuri kutarisawo here zviri kufamba sei ipapo
sezvamanzwa ndichitaura kuti tine vanhu vane unyanzvi hwekuziva kuti migodhi inofanirwa kuoparata chirudzi especially now vakuti pane njodzi yanga yaitika vachaita assessment vozotizivisa.